nyaya iyi yaiswa mumaokoma Justice Foroma we High Court. Saka takamirira kuti vatipe nguva. Chanonotsa nyaya iyi ndechekuti wekuma offices kwawa Mugabe vanga vachiramba kugashira mapepa vachiti iwo mapepa anofanira kupiwa vaMugabe iwo pachavo. Saka pazogadziriswa ipapo vakazopiwa matsamba mapepa iwayo. Saka takamirira kuti any time from now.
Vamangwana touya kwamuri, munoti kudii nezviri kutaurwa navaamonzora izvi muchitaurawo segweta?
Ina ndichomboni dambudziko rezvanotaurwa navaamonzora, to be honest. I think vaekta very well within their legal right. Yokuti kana paitwa zvinhu zvavanofunga kuti zvakati cheyami mamiriro akaita mamutemo wedu nebumbiro remutemo mukuru hazvisi kumira zvakadaro, vanoenda tinoenda kuna Mutongi Gava kuti vanoriyananisa. Chakaipa chaipa chaipa hapana. Pfungwa dzavo hadzitenge dzisina kuipaka ndezvekuti vanhu vavo varegese vavhoterese as many people as possible. I don't see a problem with that at all.
Todzoka kwamuri vamonzora, vamwe vari kuti maenda kumatare muchiti hamusi kufara nezviri kuitika, asi vanhu vemdc vanga variko kuhicc uko vachinyoresa kuvhota, zvinenge zvichifamba sei?
Ini pachangu ndanga ndiriko. Chataendera isu semdc takadaidzwa kuti tinoona lonji yacho, ndokubva taenda. Nokuti isu hatina kuti hatichataura nezeki, hatina kuti isu hatisi kuda kuregister. Asi chaitika kusheraton ndechekuti vashoma vanosanganisira President Mugabe nevana vavo nemudzimai wavo varegista kustate house. Vashoma vanhu vauya kusheraton vanzi kana muine mapepa yenyu chitoregista ipapo ipapo. Zvanga zvakanaka kuti tiregiste ipapo tichitesta system yacho. Tanga tichida kuona kuti system inoshanda sei. Taona kuti munhu panga pachitora munhu umwe neumwe anga achitora 30 minutes kuregista. Zvinoreva kuti kana tichida kuregista vanhu 7,500,000 vakataurwa vaya vaya, richava dambudziko hombe chaizvo izvo. Saka isu hatina kuti seMDC hatisi kuregista. Tati tiri kupokana nezvakataurwa navaMugabe kuti voter registration inotanga nhasi. Nokuti voter registration chaiyo yemunhu wese muZimbabwe muno inotanga muna October, mataka takabvumirana. Saka pari zvino wengu pane vashoma vanosvika 80 varegista muHarare muno. Asi kutaura kwatiri kuita uku ndoenda kusha kwavamangwana kwachiri uko. Vanhu vari kwadavira iko zvine zvavasi kuziva kuti vanoregistera kupi. Hakuna timu yezeki iriko. Wari kwamazhangongove, kwamadamombe, kungundu, kuya kuya nzvimbo dzekumasvibo kumashava kumhandamakwe, havasi kuziva kuti vanonorejestira kupi.
Vamangwana todzoka kwamuri, tichitaura namai maKarau vanga vachitivo nhasi musi wa14 Gunyana kusvika musi wa15 Ndiragore rinouya ingori nguva yatarwa chete yekuti vakwanise kunge vane gwaro idzva, vachiti ivo vanopikisa nemamwe masangano akazvimirira ndivo vanga vachiti panofanira kuitwa proclamation iyoyo, ndosaka vaita izvozvo. Asi vakati kuti vanyorese vanhu vanongoda mwedzi miviri kana kuti mwedzi miviri nechidimbu. Saka vari kuti ivo iyi ingori nguva yekunyoresa vanhu, vakamirira mishina kuti iuye vozotanga kuenda kune vanhu vese vese. Munoti kudide masvikwa iwa?
To be honest, I think kuti mukufunga kwangu ndofunga kuti zeki aifanira kuti chinjei maikusukita zvinhu nekamukamu nazvo zvakati tsaukei chana. Pakuti kana vachiti vaproclaima, ndakaverenga mashoko amai maKarau, kana vachiti vakaproclamation which is basically legally binding, vaita proclamation vozoti asi tichazoita outside the proclamation tozoita ticharegista until 12 days after the nomination court. Asi isu tina majeti atawa, saka takavatarirei majeti iwayo. Kana mazuva anaa tiri kuita iri pilot, kana vachirana pilot program yokuti vaone kuti zvinofamba sei, voti okay, takuda kumboita pilot program, takuda kuregista 100,000 people and see kuti system iri kushanda here. I think that's all permissible pamenge muchitirana project, the new project. But kurola zvinhu musiri redi sometimes zvaitwa manecessary suspicions. Handifunga kuti pane chakaipa chavari kuita vanhu vezeki. Asi tinoziva kuti mapato anopikisana nehurumende o nezanupiefu, mapato ane yatinoti paranoya, vanosha zvikuru. Vane kundengendeka kwavanoita kwakasiyana sere. Saka kuti zvita kuti vagare pfungwa dzavo dzakapomedzeka, vasavhunduka maningi sekuvhunduka kwavanogara vachiita uku kwavakutoita izvi neizvi, zvinongobatsirawo kuti chii, vanhu vataurirana vachiita zvinhu pachena napachekerere zvinobatsira nokuti hatidi vanhu vanoziva zvinovanza kuzoto kujehovha vachaita vanhu ava vozoti kwanzi takabirigwa
vamunzura hanzi munoita mutyutyu kana sarudzo dzasvika pedyo kudai
hatisi kupikisa nokuti tinotya tiri kupikisa nokuti zvinhu zvaitwa navamugabe zviri rong sekutaura kwavaiita zvinodiwa kunge zviripo zvacho hazvipo somuenzaniso ini nhasi ndaregista asi zita rangu nezvinhu zvangu zvatorwa zvikuendeswepi kana sevha yacho inofanira kuchengeterwa information iyoyo isati yavapo zviri kuenda kusevha yemikuhu here kana kuti yecio here kana kuti yepolisi here kana yekumba kwavamugabe here mibvunzo inenge ine vanhu iyoyo president tsvangirai kana kuti president mugabe ahwina ahwina tiri kuda zviri feya
vamangwana petai chirongwa chedu
hapana chakatomboipa pane zvavari kutaurana dambudziko haro ratinongoziva nderekuti opposition inoti haifaniri kurudza ikamborudza chete vabirikwa.